manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina chivabvu 11/2023 makateerera ku studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vatori venhau nenyanzvi munyaya dzekurima voziya nzira dzekurima dzisingakanganise mamiriro ekunze. Bato reMDC rinoti rave kutanga gadziriro yesarudzo dzemaprimary. Muimbi Wingi D owana mubayiro weBest African Dancehall Musician kubva kuJamaica. Indiwe mimwe emisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno ku Studio 7 iri muWashington DC. Sangano reAssociation of Foreign Press Correspondents muUnited States rabatana nePepsiCo mukuita hurukuro yezvakanakira kurima kusingakanganisi ivhu nemamiriro ekunze kana kuti regenerative agriculture. Vari kupinda musangano wanhasi vanosanganisira nyanzvi munyaya dzezvekurima nevatori venhau kubva kunyika dzakasiyana siyana. Musangano uyu uri kuitirwa padande mutande reZoom. Ivans Zininga weStudio 7 anotipa nyaya inotevera.
Musangano wanhasi waitwa pasi pedingindira rakanangana nekuti nzira yekurima inokwanisa kubatsira varimi nevanhu munguva yekushanduka kwemamiriro ekunze kana kuti regenerative agriculture, a powerful tool to fight climate change. Mukuru wesangano revatori venhau reAssociation of Foreign Press Correspondents Vatanos Dimaris vatenda kuti donzo ravo nderekuti vanhu vanzwisise nezvekurima kwakadai kunobatsira sezvo vakawanda vatarisana nenzara iri kukonzerwa nekushanduka kwemamiriro ekunze. Mumwe mukuru mukambani yePepsiCo vaJim Andrew vaudza musangano uyu kuti sekambani yePepsiCo vari kushanda nenyika dzinopfuura 60 vachibatsira varimi neruzivo Zero regeneration agriculture.
Kambani yePeps tiri kushanda nenyika dzinosvika 60 kukubatsira neruzivo rwenyaya dzekurima pachishandiswa mhando iyoyi inonzi regenerative agriculture. Varimi vanogona kusiyana uye vanogonawo kufanana asi vese vanoshanda nesimba kurima minda yavo dzimwe nguva pasina chivimbo chekuti vachabudirira sezvo vaine mukana mumwe chete wekurima pamwaka wega wega asi vanodawo dzidziso nerutsigiro rwakanaka. Isu tiripo kubatsira nenzira dzekuti vakwanise kuwana goho rakanaka.
Mumwe ataura ndimu zvinafundo Abby Work veku North Dakota State University vanova unyanzvi yeutano hwevhu uye vakavamba kambani yeWeek Consulting vati zvakakosha kuti patinenge tichikurudzira varimi kurima kwakanaka uku tinofanira kuvadzidzisa kuti uwandu hwavo hunobatsira kuti vanodzidza vauye vakawanda uye vanoita zvisungo zvinobatsira kuti minda yavo nemafuro zvichengeteke kuitira ramangwana revana.
Mira varimi kurima kwakanaka uku tinofanira kuvadzidzisa kuti uwandu hwavo hunobatsira kuti vanodzidza vauye vakawanda uye vanoita zvisungo zvinobatsira kuti minda yavo nemafuro zvichengeteke kuitira remangwana revana vedu.
Mutungamiri werimwe sangano rinomiririra varimi reZimbabwe Integrated Commercial Farmers Union Amai Maiwe PGT vanoti Zimbabwe yakatotanga kumhanya nezvirongwa zvemarimiro eregenerative agriculture.
Muno muZimbabwe pfungwa dzekuvandudza zvokurima zvakatanga kuitwa kuburikidza ne chirongwa chepfumvudza intwasa icho chinokurudzira kushandiswa kwemufudzi kana murakwani izvo zvinogadzirisa ivhu nekuwedzera udyi muvhu zvichibatsira kuchengetedza masango minda zvichiwedzera zvokudya zvinobuda pandima doko zvichiwedzera gohwo nemari inowanikwa nemurimi pandima doko.
Izvi zvatsinirwa nenyanzvi munyaya dzekurima vanikros Kanjengo vati regenerative agriculture yabatsira zvakanyanya munyika.
Pasi rose kuedza kugadzira dambudziko rekushayikwa kwezvekudya rakauya nehwaro hwakasiyana siyana hunosanganisira hunonziwe sustainable development goal hwakatanga muna 2015 hunopera muna 2030. Zvatiri kuita izvozvo zvinofanira kuramba zvichiwandudza zvichiwandudza zvichiwandudza, saka semenza nisekutara nyaya yerecycling, nyaya dzoshandisa manyowa, even nyaya dzemapadhuku chaivo tikuchengetedza ingava mafuro ringava ivhu chairo tichidzivirira zvinonyatso erosion, izvozvo izvi regenerative agriculture.
Mutungamiri wenyika America vaJoe Biden ndemumwe ari kukurudzira kurima kwakadai kuedza kugadzirisa dambudziko rekushanduka kwemamiriro ekunze. Nyaya yekushanduka kwemamiriro ekunze yapa kuti dzimwe nzvimbo dzitadze kunaya, dzimwe dzichiitawo mafashamu zvichikonzera nzara munyika dzakawanda. Ndakamirira Studio 7 ndiri muWashington DC, ndini Evans Zin.
Mutungamiri webato reMDC vaDouglas Mwonzora vanoti vatanga gadziriro yekutsvaga vachavamirira musarudzo dzegore rino. Bato iri riri kusarudza vacharimirira muSenate, mudare reParamende uye kumakanzuru. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata vaMwonzora.
Nezuro chaye takaita musangano wedu standing committee tichitarisa nhau dzekusarudzwa kwemacandidates. Takabvumirana mitemo ichatevedzerwa uye gwaro richatevedzerwa rinotaura iro kuti anokodzera kuita candidate paposition yakati ndiani. Taane dzimwe nzvimbo dzataane macandidates already, nedzimwe nzvimbo dzisati dzaane zvadzo macandidates akati tasarudza.
Vanhu vanenge vachisarudzwa sei chaizvo?
Musarudziro uchaita macandidates ndevekuti vanhu vedu vanoapplya kumaprovinces kwavagere. Pakaita munhu umwe chete aapply, notarisa kuti munhu iyeye anokwalifaya here, obva angopinda akangodaro ari anopost. Pakaita vanhu vanodarika mumwe chete tine stage yekutanga yatinoti consensus building.
Ndeyekuita sei?
Ndeyekuti macandidates ivavo anotaurirana ari ega, wowirirana kuti wabvumirana kuti ani apinde. Asi kana zvichinge zvaramba tinoita maprimary elections. Saka isu kuMDC hatiite zviyazviya zvekudoma macandidates kuti nhingi ndiya kutomira kwakati. Vanhu vemunzvimbo imomo, mungava muward, mungava muconstituency, vanosarudza MP wavanoda kana kuti kanzela wavanoda.
Munotarisira kupeta chirongwa chenyu ichirini?
Tiri kutarisira kuti by musi wa 4 June tinofanira kunge tapedza selection yemacandidates edu. Chinangwa chedu kuti pa 210 constituents tiri kunofielda macandidate ese, pa 2007 wards tiri kunofielda macandidates ese. Saka tine vanhu vazhinji vakaexpressa kuti vanoda kumirira sangano redu reMDC.
Mutungamiri webato reMDC vaDouglas Mwonzora vari parunhare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Tichiri panyaya iyi, Blessing abatawo nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vari mukuru wemedia center vaErnest Mudzengi.
Handingati vaMwonzora kana veCCC vakanonoka panyaya dzavo dzekuti vaite maprimary, nokuti mukatarira muchaona kuti izvozvi kunyange iro zuva resarudzo charo chairo hasati raziviswa kunyika. Mozotarisazve muchaona kuti chatiri kuti vakanonoka nacho kana kuti tiri kunzi vakanonoka nacho ndechekuti veZANU-PF vakatoita. ZANU-PF handifungi kuti ndo inofanira kuti ibudze vamwe kuti chiitai apa nepapi. ZANU-PF ine kurongwa kwayo endi yakaita panguva yayo, avavo vari kuita panguva yavo sokuona kundozviita.
Asi munoona vaMwonzora vachikwanisa here kuunganidza vanhu vanoita kuti vamiririre bato ravo musarudzo dzose munyika sezvavari kutaura, tichiona kuti dzimwe nguva paimboitwa mabi elections vaimbotatarikawo kuona vanhu?
Izvozvo hazvizikamwe. Handifungi kuti pane bato rinogona kukonewa kufilda nengo kana kuti makandidates kumativi ose enyika. Asi chinoitika ndechekuti vanga va effective here pamacampaign avangaita kumativi mana enyika. Izvozvo ndoo zvingatariswa kuti kana vamunzura vachida kuisa makandidates kwakasiyana siyana. Vanga kwanisa here kuwana support yakati wandei.
Munopaona sei ipapo vanokwanisa here kuti vabudirire.
Izvozvo zvezvodependa nepopularity yavo, but mukatarira izvozvi muchaona kuti vamunzura takavatarisa bato ravo harina kunyanya kuva popular.
Nyanzvi munyadzo zvematongerwo enyika uye vari mukuru wemedia center vaErnest Mudzengi vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Apo zvirwere zvepfungwa zviri kukonzerwa nekushandisa zvinodhaka kunyanya zviri kuwedzera uye chirwere chekolera choramba chichipararira munyika. Vakoti vanoti havana mishonga yekurapa varwere uye mari dzavari kutambiriswa hadzikwane. Izvi vanoti zvave kupa kuti basa ravo rivaomere. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Vakoti vakataura nekomiti yeparamende inoona nezveutano kuparire Nyatwa Group of Hospitals nezuro vakati zviri nani kuti vabvumidzwe kushandira hurumende kwemakore mashoma vosunungurwa pajoki ravanoti reunapwa ravakasungirirwa. Mubati wehomwe muZimbabwe Nurses Association vaAlan Nyampinga vakati zviri nani kuti vabvumidzwe kunotsvaga mafuro manyoro.
Sakana zvakadaro taikumbira kuti muti retirement yeGermany singoita 20 years.
Tachigaro weZimbabwe Nurses Association mudunhu reHarare vaLucas Shalara vanoti chiri kuvaodza moyo yemari yavari kutambiriswa.
Salari yatinoda kukwanisa kudati kumbira kungodzokera pa2018 salari yatanga takutembera 840 US.
World Health Organization yakakurudzira nyika dzakabudirira kuti dzisatore vakoti vana chiremba kubva kunyika dzakaita seZimbabwe sezvo dzisina vashandi vakakwana. Vashandi vemuzvipatara vakawanda vari kubva muZimbabwe vachienda kunyika dzemuSadak, America, Australia, Britain nedzimwe. Vasharare vati vakoti vari kuchema chemawo kuti kunyika ange vamwe vasvitsa makurani vasunungura muchibvumirano chekushandira hurumende vari kunyimwa magwaro avo kuti vakwanise kuenda kunotsvaga basa kwavanobhadharwa zviri nani.
2005 ndandiri musecond year ndopakaintrodyuswa nyaya yebonding system yekuti kana uchinge wapedza bonding re3 years ndopaona applya unopuwa diploma rako. Takatanga tichazviita izvezvi. But a lot of nurses here, anongori manurses dzana kana mapepa kana diploma izvezvi vakawanda munomu asi vakapedza bond.
Vakoti vanoshanda nevanenge vorwara nepfungwa vari kutiwo upenyu hwavo hwave munjodzi nekuda kwokushayikwa kwemishonga sezvo vamwe varwere vanenge voita zvemhirishonga. Dambudziko rezvirwere zvepfungwa rinonzi riri kukonzerwa nekushandisa zvinodhaka. Vasharare vatenda kuti dambudziko rekushaya mishonga rakakomba.
Hatina gozro, hatina macrep bandages, hatina SST cream, hatina betadine, hatina chief.
Asi vachitaura neStudio 7 mutauriri mubazi rezveutano vaDonald Mujiri vati mishonga nezvekushandisa zvirimo muzvipatara.
Hakutaura pfungwa dzake, hakutaura chimiro chakaita
asi panyaya dzekuti vashandi havasi kupiwa nenguva magwaro ekuti vasunungurwe kubva kushandira bazi rezveutano nenyaya dzemihoro vamujiri vati tivabate mangwana. Mumwe mukoti Pamela Mukudu ati anoshanda kuchipatara chembuya nehanda chinova bandiko reparenyatwa Group of Hospitals kunobatsirwa madzimai akazvitakura ati hurumende inofanirwa kuvaka mamwe makamuri kana zvipatara nekuti varapwa vawandisa.
Zvekuti vazhinji mapensions if you go izvezvi mukatonopinda vakarara pamafloor beds. Ward 1 inenge pamwe ichikwanisa kuaccommodata 38 patients. Inopetsira yakuaccommodata maybe 70 patients.
Sachigaro wekomiti inoona nezveutano Dr. Ruth Labode vati vari kuita misangano ine vakoti nyika yese mushure mekutambira tsamba yenyunyuto kubva kuZimbabwe Nurses Association sina vachiti vari kuzvionera pamunhu sefodya kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka.
Manesi vari kushanda in very difficult condition, havana magloves, sometimes vanodonata even mari yekuti vatenge
kutengere ma patient mishonga avagoni vini kubhadhara renti.
Bazi rezveutano iro rinobatsirwa zvakanyanya nenyika dzakaita seAmerica, Japan nedzimwe rinoti mari yarinopiwa mubudget renyika ishoma. Mugore rino bazi rakapiwa zvikamu gumi nechimwe kubva muzana kana kuti 11%, chinova chikamu chiri pasi pechinokurudzirwa kunyika dzemuAfrica pachibvumirano cheAbuja Declaration chinoti mapazi ezveutano awane zvikamu gumi nezvishanu kubva muzana kana kuti 15% zvebudget. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaka chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu remangwana ratinoshumira, zvose zvinoda nepenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vaimbova mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vari kuenderera mberi vachiramba mhosva yavakabatwa nayo yekumbunyikidza nekubata zvisina kukodzera mumwe mudzimai Jean Carroll muNew York. Vakanzi vabhadhara mamirioni mashanu emadhora. Vanoti vari kudzokera kumatare edzimhosva kunokwikwidza mutongo uyu. VaTrump vanonzi vakapara mhosva iyi kumakore ekuma1990, uye vhidhiyo yavakabuda vachiti semunhu ane mukurumbira vanogona kubata chero mudzimai panhengo yakavanzikana yakavaroverera. Mudzimai uyu anoti ari kufara nemutongo wedare sezvo uchipa vimbo kune mamwe madzimai anombunyikidzwa. Iran iri kushorwa nevanorwira kodzero dzevanhu nekuuraya vanhu vakawanda vari kutongerwa rufu. Nezuro vanhu vanomwe vaipomerwa mhosva dzekubata chibharo nekutengesa zvinodhaka vakaurayiwa. Kubva muna ndira gore rino vanhu mazana maviri nevapfumbamwe kana kuti 209 vaurayiwa muIran. Apo nyika yatarisana nesarudzo dzichaitwa gore rino, vamwe vari kutevera nyaya dzegadziriro yesarudzo idzi vari kubvunza kana urongwa huri kushandiswa nemapato ezvematongerwo enyika mukusarudza vachaamirira musarudzo huine gusaro zhinji uye hwakajeka. Bato rezano PF rakatopeta urongwa hwaro reCCC rakatanga asi harisati rapedza ukuore MDC razivisa kuti rave kutanga. Kunyangwe vakuru vemapato aya vari kuti vari kuita zvegutsaru zhinji mukusarudzwa kwevanhu, vamwe vari kuti hazvina kujeka. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata mukuru anoona nezvekubudiswa kwemashoko muMDC vachengetai guta pamwe navaGilbert Dzikiti vezano PF. Tatanga nekubvunza vakuta kuti urongwa hwavo hwekusarudza vachapinda musarudzo hwakamira sei.
Muzuva ramezuro National Standing Committee yedu yakagara pasi ichirangana kuti tisimbise gadziriro dzedu dzekupinda musarudzo dzematongerwo enyika. Saka rakaungana dare reNational Standing Committee kuti panofanira kuti pazivitswe kubudikidza negwaro ratinoti iro reCandidate Selection Template rinenge richizotibatsira nemitemo negwaro kana kuti direction inotizivisa kuti vanhu vachazvifambisa sei kuti vasarudze kuti vazova vamiriri vedare reparamende kana kuti kumakanzura. Saka izvi tazvizivisa nhasi kuruzhinji rweZimbabwe runotsigira bato redu reMDC pamwe chete nevateveri vedu vanenge vaine shuwiro nechinangwa chekuti vave vamiririri zvimiri zvinji mudare reparamende nemakanzi.
Vadzikiti, takaona bato renyu reZANU-PF rakatopedza nezveurongwa hwekusarudza vachange vachirimirira musarudzo. Muri kuonawo sei zviri kuitwa kune manga mapato?
Isu sebato riri kutonga reZANU-PF tinotungamira pane zvose. Takatotungamira kusara makandidati achange achimiririra bato reZANU-PF by elections mwaka uno 2023. Zvakaonekwa nenyika yose ichitinhira. Tinozoona kuti vanoteera mashure vanozvikerekedzawo munhau idzi ndokuvaa kutsvagawo kuti vangamirirwa sevamiririri vakandidati avo. Asi tiri kuona kuti varudza vezvavo vanenge vakatirongetei pamusoro pekuti vakamboendawo mucongress yakasarudza mukuru wavo. Vane mastructures aripo. Kavadzira kuti kune national council yakatogara ita template yekuti vatangazenge vachishara sera dzakirira maconstituencies mavo. Zvinoratidza kuti zvine order. Saka zvavo zvinenge zvakati jekei. Saka titokuvashuvirawo kuti ayo vanhu ndiva vanyika ndioi vaivaitawo zvokuti tiwanawo zvinotikukidza zvakasimba muelection yatiri kupinda yo 2023.
Ndodzoka kwamuri vaguta, tinonzwa kuti urongwa hwenyu hwekusarudza vachamirira bato hune mastage matatu anoti nomination, moita consensus. Paconsensus ipapo kana pakundikana kubuda nechinhu mozoita maprimary elections. Muri kuratidza demokrasi here apa?
Hongu ndinotaura sekudaro kuti tiri kuratidza utongi hwekusarudza demokrasi. Regai nditaure ndichiti mukoma jonga, isusu sebato reNDC tiri bato rine bumbiro remutemo. Gwaro ratiri kutaura nezvaro richatibatsira kuti vanhu vachasarudzwa sei tinozvitora mubumbiro remutemo, zvinhu zviri muconstitution yeNDC. Saka zvamabvunza ndinoti hongu zvinhu zvinoratidza utongi hwekusaruzhinji nekuti tiri kutungamirirwa neconstitution yeMDC.
Vadzikiti, munoti neurongwa hwaziviswa navaguta huchashandiswa nebato ravo kusarudza vachamirira bato?
Maonero angu ndokuti panomination apa yese vakanaka, tofanira kuziva kuti ari kuda ndiani. Vanhu vaisoka maCV yavo toiswa nomination haruti nomination zvekuti iprocesi ipi yenomination yekuti munhu anotozvinomineta yega kuti ndaakutoda vanhu vanomboitwa kavheting anoitwa hazvisi pachena pamatariro avaita. Vangoti mune nomination inoita teti. Saka dziprocesi enomination yacho iyoyo haisi pachena pamatariro avaita. Andi sekendi process yematauro econsensus iyo iyo haisi democratic iyo. Hakuna chinonzi democracy paconsensus, haina vanhu mukati mayo. Asi kuti ine munhu mukati mayo pamusoro pekuti vanhu vaviri ndovachagara pakana vatatu wekuti yodzika kuti yokwira ko vanhu zvavakuda ndezvipi.
Iyo vaguta hanzi madii kungonanga kumaprimary elections pane kumbotenderera muchiti consensus nenomination
pete ndokunga pane pasina kudzisika mukutsanangura pakanga tichiita. Tiri kuti isusu vanhu vari kuenda kumaprovince nokunosarudzwa ndokunoitwa manominations. Asi tiri kuti mukuitwa ikoko zvinhu zvaitsika mubato redu reMDC sekutaura kwandaita kuti tiri kutevedzera constitution bumbiro remutemo reMDC. Chinhu chinonzi consensus handi chinhu chitsva, itsika yatakabva nayo kubva mugore ra2000 kupinda maelections tichifoma semusangano.
Vadzikiti, kuZANU-PF takaona kuchiita mapisha pisha kunyange makaita urongwa hwemaprimary wamuri kuti ndo hwakatwasuka uhu. Musiyano uri papi nezvimwe zvamuri kushoropodza izvi?
Musiyano uri pakuti simba rohwe rimumvura. Candidate must be chosen by popular consent of the vote. Ndopane musiyano ipapo.
Manzwa kubva kuna vaGilbert Dzikiti vebato reZANU-PF. Manzwa zvakare kubva kumukuru anoona nezvekuburiswa kwemashoko muMDC vachengetai guta. Vaviri ava vanga vari parunhare muHarare neStudio 7. Sangano rinoona nezvevapoteri reUnited Nations High Commission for Refugees riri kuyambira kuti uwandu hwevanhu vachange vachitiza hondo muSudan hunogona kuwedzera kana pakasaitwa chibvumirano cherunyararo. Pari zvino nhumwa dzinobva kuhurumende yechiuto iri kutungamira nyika iyi nechikwata chakaipandukira cheRapid Support Forces dziri kuSaudi Arabia uko dziri kuita nhaurirano. Pari zvino vanhu vanodarika 600,000 vafa munyika iyi uye vamwe zviuru 900,000 kana kuti 700,000 vakasara vasina pekugara. Vamwe vanodarika zviuru 100 kana kuti 100,000 vakabuda munyika iyi vachienda muhupoteri. Mukuzeya nezvenyaya iyi Marvelous Muhlanganya uye weStudio 7 abata nyanzvi mune zvematongerwo enyika vatim Muringai.
Hondo yekusudani yasvika pane nzvimbo isisina kunaka. Nokuti kunyangwe vataurirwa nyaya dzekuti kuve nekumira kwehondo kumiswa kwehondo havasi kumira. Tinoona kuti vanhu vanobva kunyika dzakawanda vatobudamo muSudan nokuti hazvisisina kumira mushe. Tinoziva kuti kubvira zvakabviswa mutungamiri wenyika vaAlbashir, Sudan haina kuzombomira zvakanaka nenyaya dzematongerwo enyika. Taifunga kuti kubviswa kwavakaita kuchaita demokrasi, asi kune mapato maviri anga asiri kunyatsowirirana. Nekuti kune varume vanorepresenta bato rainzi Janjaweed, iro raishandiswa navaBashir kurwisa vanhu vekuSouth Sudan yakazowana independence yayo. Saka pakazopera hondo yekuSouth Sudan vakaramba vari bato remauto anga asiri mauto enyika yeSudan. Ndopave nenyaya nokuti vatungamiri vemapato aya, kunoti mukuru weArmy yeSudan kwozoita iye mukuru weJanjaweed, ndo vavakurwisana.
Tinoona kuti sangano reUnited Nations High Commission for Refugees riri kuti iro riri kutyira kuti vapoteri vachange vari kubva mukuti vachitiza hondo yeSudan vacharamba vachiwedzera. Uyezve tichiona kuti pane nhaurirano dziri kuitwa pari zvino muSaudi Arabia. Munofunga kuti nhaurirano idzi dzichabudirira here?
Nyango kutaudzanya kuripo, vakumbirwa nenyika dzakawanda, USA, Saudi Arabia neAfrica yose kuti vaise zvombo pasi nekuurayana, havasi kunzwisisana ipapo. Tinoziva isu kuti Sudan inyika yakakosha nokuti ndokunorimwa donje rinotengeswa nyika dzose. Nerwizi rukuru runonzi Nile River runobatsira Ethiopia.
Tine urombo vateereri, taita dambudziko nemishina yedu. Manga muchizwa kune vanoongorora zvematongerwo enyika vati Muringai vachitaura naMavhilas Musanganya uye vari kuOhio muno muAmerica. Muimbi ane mukurumbira munyika Wingi D awana mubairo wepamusoro-soro weBest African Dancehall Entertainer kumakwikwi echimakumi mana kana kuti 48th International Reggae and World Music Awards. Rino igore rechipiri rakatevedzana achisimudza mukombe uyu mushure mekuvhoterwa nevanhu. Mukuziya nyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata manager wa Wingi D vaJonathan Banda.
Ndinoda kutenda ruzhinji rweZimbabwe. Ndinotanga nekuti chara chimwe hachitswa nyinda.
Sei muchidaro vaBanda mungajekesa ipapo?
Nemberero dzemukombe uyu dzinovepo kuburikidza nerutsigiro runowana muimbi kubva kune vanhu veZimbabwe vari pasirose. Tinoramba tichisvitsa nhendo kuruzhinji rwose. Ndosaka vakuru vakati simba rehove riri mumvura. Muvanhu ndimo mune simba zviri. Mukurumbiro wemuimbi unoramba uchibva mukubatsirwa nerutsigiro rweruzhinji rweZimbabwe. Kupakura kunoita Wingi D mumhanzi kuturika iko zvino magafa oturumura nemhemberero dzemikombe wakaita seiwoyu. Zvokwadi zvaratidza kuti kuturika denga kubatirana.
Maneja wa Wingi D vaJonathan Banda vari parunare muHarare na Blessing Zulu Studio 7. But right now we carry one that on the bunker. Vateereri, musakangano wachirongwa chedu cheWomen's Round Table chatinotaura nemadzimai nezvavanosangana nazvo muupenyu. Nhasi tiri kutarisa dambudziko rekukwira zvakanyanya kwemitengo yezvinhu zvokonzera nekuti vanhu vashaye nyazvakanyanya munyika. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa nhau dzanhasi. Vatori venhau nenyanzvi munyaya dzekurima voziya nzira dzekurima dzisingakanganisi mamiriro ekunze. Bato reMDC rinoti rave kutanga gadziriro yesarudzo dzemapuraimari. Muimbi Wingi D owana mubayiro weBest African Dancehall Musician kubva kuJamaica. anokuone kayane mufaro ndini Jonga Kandemiri ndiri mu Washington DC ndikusiya mina ntungamiri Nkomo.
Soko isika kisenda baku.